A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, July the 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at calls by the First Lady for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League rally in Harare today, as well as challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chema zimai musakanganoe.
You can also find us on the internet on www.voazimbabwe.com, lobanjalo ku www.voashona.com, lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go along and like VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and also Studio 7 on Facebook, so you can join in the conversation right now.
Akuna succession inoyitwa without the involvement of Mugabe. Akuna. Vane say, as the citizen of this country, I know President says, no, I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kuti ndiani atatora chigaro mabaini president. Because we respect him. Saka, his words will be final. Mark my words, his words will be final.
PJ, we're hearing there from the First Lady Amai Grace Mugabe, courtesy of the ZBC. She was speaking right there at the ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. As you know, today on the Women's Roundtable, we're looking at calls by the First Lady, which you just heard, for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League Conference, our meeting in Harare today. As well, we're looking at challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
The First Lady's call and talk of President Mugabe's succession plan have left many asking, what has sparked this move? As many who did ask this question before have come under fire.
PJ, let's take a listen at what our reporter Blessing Zulu discussed on the issue today at the Studio 7's main news bulletin. He did a story on this, and this was the discussion he had.
Panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavhaisi ake. Saka asikana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiwa president anenge varegedza basa. Pa special congress ipapo, anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndini ndoda kuita president. Osarudzwa navanhu pa special congress. Owana majority ya maprovinces anomuti uitoda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate, oya pa special congress ozovoterwa.
va gutu zvaka jeka here sezviri kutaurwa navamangwana nekuti vamwanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbirire mutemo webato racho
unoziva zvezvano pf blessing ka kungotaura pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa na comrade mangwana asi mukuita handizvoba sose tinoziva kuti zvano pf iva mugabe vamugabe ndo zvano yavanoti one cent of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe ndo vanosarudza ndo vanoita zvose saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo handizvoba sose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena asi kurya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake muchirungu anoti hanzi consider yourself a dead man walking woziva kuti pako pakuperera
vatengesera kadhi mangwana havangakomeri zvano pf vasinambopinda mubato medu isusu from 1963
aiwa blessing ndofunga ndini ndine flow blessing ndiwe moderator blessing handisandapedza kubwereketa kaini
oright tikoti gaga tinzwe vaguti
zvano handisandamboipinda kusvika ndipinde muguva mangu handipe ndakapinda muzano ndipinde muzano kana chitina changu chaicho hachisi kupinda muzano ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo saka ndo ndazadangotsanangura nekuti zano pf is a one man band it's a fully fledged dictatorship
oright vamangwana taurai tinzwe
nhasi newspaper riri kutaura iro kuti vatsvangirai vati kana takusarudza maseneta ndo vega vane right yokusarudza munhu kuinda kuseneta the father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenator on his own so vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo
vagutu
zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews the handizvoba
ndodzoka kwamuri vamangwana tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemero zvinofamba sei vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu
vapresidendi vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva munhu anovatsiva achabva kuvanhu ivo vakabvawo kuvanhu every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada kana vaakuzobvawo pachiuya umwe anofanira kubva kuvanhu pfungwa dzavanhu hatingadzistopi asi ndozva kuti purezidendi vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira zanu p f anofanira kubva kuvanhu achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu
vaagutu
kana vaakuti vamugabenga vachidoma successa zvaakutoreva kuti vakutoti pati iyi yava yekumba kwavozvo inototi munhu anoti ini ndichada kusakisidwana nhingi
We heard there from our reporter Blessing Zulu, who had this interview later earlier on our main Studio 7 show. Over to you, PJ.
Yes, siyalamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esihluza indaba eziphathelane labomama izandhluphe izankathaze ukuphumelela kwabo sikuhluza lapha ku Studio 7's Live Talk phansi kwesihloko esithi asihluzeni bomama women's round table ngati kurukure madzimai ngolwesine maviki wonke iko lapha khona esiphatha khona indaba zabomama okwalamhlanje sile ndaba ezimbili esiphatha ngazo udubo olubhekane labesifazana labo abaphila ngokuthengisa eHarare asebekhwezelwe imbadalo yokubhadalela yokuhlawulela ukuthi basebenze besedolobheni enzikini yedolobho leHarare ikakhulu ngempela sonto isuka ku-$1.25 isiya ku-$3 habe bewuhlaba umkhosi omkhulu siyophatha ke njalo udaba olusanda esisanda kuluzwa olokuthi unkosikazi kamongameli unkosikazi Grace Mugabe ukhulume emhlanganeni wabesifazana bebandla lezombusazwe eZanu PF esithi umele umdala akhulume ukuthi uzakwelanywa ngubani sibeke lo daba esiliphumise kuhlelo lwethu lwezindaba zeStudio 7 ngesindebele eselwethulelwe uChris Gande ukuthi sizwe ingxoxo ayenze lomunye ocubungula ezombusazwe ngala mazwi kankosikazi Grace Mgabe.
Ye, iqiniso elingahlukumeziyeyo ukuthi uyakwazi akutshoyo njalo lezi zathu. And nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabanga ukuthi yena uMgabe kakwazi into esiphekiwe yavuthu.
Ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama uMongameli?
Ukhona, hayi kanti uthi alala icebo, ulala icebo. UMgabe ukusebenza kwakhe ngumuntu osebenza njenge, uyabona ukusebenza kwezigebengu imafia. Akalwenza ulutho engazange walupheka, walucubungula, walubona ukuthi luzasebenza kanjani. Njalo bona ababaphikisanayo ama-factions abangaphansi kwakhe, nxa bexabana behlukumezana behlokozana, yena uyabe ekwazi ukuthi kwenzakalani. Abantu nje abangakubona bakukhangele lapha naye ukuthi yena ngokwakhe sesifikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela.
Kodwa asiko kudala esike sezwa yena sithi kubandla lezana uPF okwakathesi akula ongamelama omele amelame. Kungase kugudukene.
Ziningi izinto baba uGandhi sokulutshelwe la. Sokulutshelwe umzimba uyala njalo lo msebenzi wona lo abhekane lawo lo khetho lololuzayo asiyo into yabantu asebeluphele asebadala. So mdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo. Usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo. Ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini naye ekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakala.
Hayi kokade sengiqonda khona ukuthi ngikubuze ukuthi kanti vele kungani engamdonselanga insitha batshelana bobabili.
Hayi lokhana bekuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile. Bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane ezinjengokuthi ipolice njengalana, umthetho njengalana. Ato kwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili esithi ubaba sokumele asukume kuhlala omunye. Hayi yabesiphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
That was an analyst that was talking to one of our reporters, Chris Gandhi of Studio 7. He was just articulating, Marv, that I think there's something going on in ZANU-PF, mm-hmm. in the household of the first family. If Mrs. Mugabe is going to come out and say mm-hmm. it out that Mdala is to name somebody mm-hmm. to take over the seat.
Very interesting, their contributions. Nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda tiri kutarisa isu mazwi ari kubva ku ZANU-PF Women's Conference yaitwa nasi muHarare uko Dr. Amai mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura ivo kuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva. Sekuziva kwamunoita munguva yapfuura taiona mazwi akadai akataurwa zvaisazomira zvakanaka mune remangwana, asi ndozvatiri kukurukura nhasi kuti zvinorevei zvataurwa naamai Mugabe izvi kuti vawana mvumo here kubva kune murume wavo, constitution yemupati mavo yakamira sei nezvimwe zvakadaro. Tichange zvetichitarisa matambudziko ari kusangana nemadzimai vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa. PJ, sekuziva kwaunoita First Lady ivo Dr. Mai vakambotaura panyaya yemadzimai nyanya vanotengesa mumigwagwa vachiti vasiyei vachiita mabasa iwaya ndo mararamiro avari kuita, asi ndo zvatiri kutarisa izvozvi kuti ameno pamwe kunaka kwezvinhu kana amai vakauya vachiuya vachitaura pamberi penyika kana pamberi peZANU-PF Women's League vachitaura kuti aiwa baba achitaurai anokutsivai handizive. Ndo zvatiri kutarisa nhasi. Tombonzwa kune vamwe vanoita zvekutengesa izvozvi zvemimigwagwa kuti vari kutii nematambudziko avari kusangana nawo mumigwagwa umo.
Inini hangu kutaura chokwadi, inini yakandiwanisa because myself zvacho chaiwo chaivo taura chokwadi mazuva ano akatodhakwa akatodzika zvisingaite because vanhu mari chaidzo kumabhenga havasi kudziwana. Zviriko ndezvokuti vanhu vari kutenga nemaecocash vari kutenga nemaswipe, isusu maswipe machine hatina. Munhu anosvika achida chinhu patable but kuti akwanise kuchitenga haakwanisi because anoda kuswipe, ari kuti mari iri mukadhi. Saka at the end of the day kanzo richauya enda $3 nendaitora kupi because ndine hana swipe machine handisi kukwanisa kutengesa.
Satengesa isusu zvakatiomera kuti bhadhiredhura 25 iri kutinesa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira tengesa kana chinhu wani kana taurire 50 cents chaivo. saka yakatiomera taitochema dai zvaibvira watodzivisa kuti ndakana pa50 cents nekuti vazhinji vari kuuya vachiti nema swiping machine yetuti hatina ko ecocash munotambira here ecocash yacho irikutiremera kuti tikaitambira ecocash yacho kwaunozoti unoiwana vanobva vatoenda 30% kuti uwane ecocash yacho saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya mari yacho
mari inopinda mukanzuro imari inosangana inowanikwa nevanhu vainosangana navo vanhu vanosangana nekanzuro vanhu vemabhizinesi mabhizinesi ari pakawanda kasi pachidimbu tinoti pane maformal business anova makambani atinoziva ziva kwoita informal business vanova vari kushanda muguta kuraramisa mhuri dzavo ivavo ngavatoziva kuti vatovo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinza muguta nekuti guta ripfume risumudzire magariro kucheneswa kwemvura kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba pari zvino ndepekuti mamiriro akaita nzvimbo dzavari kutengesera inzvimbo dzatingati dzanga dzina kunge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa saka totongwana mashandiro atokwanisa kuita pari zvino nekuunganidza kuti tichazokwanisa kuita mari ringave goro noya ringava ripi ndopatichazokwanisa kuwakira vashandi o vatengesi pavanokwanisa kushandira pangangoenderana nezvavari kutarisira
tiri kunzwa apo kubva kune vanoita zvekutengesa migwagwa madzimai uyezve kubva kuna meya vabernard manyenyeni vachitaura ivo nezviri kuitika tiri kunzwa kuti pari zvino vanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti mari dzavanobhadhariswa dziri kukwidzwa dzasvitswa idzo pa$3 pazuva mari dzekuti vawanikwe ivo vachitengesa uyezve vari kuti izvi zviri kuvaomera nekuti ivo havana maswipe machine anodiwa nemakastoma uyezve kuti vashandise ecocash yepaeconet iri kuvatorera mari uyezve mari yacho kuti izobuda imomo iri kunetsa saka ndozvatiri kutarisa izvozvi pamwe chetezve tichitarisa mazwi abva iwo kuna amai Dr. Grace Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe apo nhasi vakatyamadza vazhinji nekutaura ivo vasimuka vakataura pamusangano vachitaura ivo kuti murume wavo President Robert Mugabe adome achavatsiva saka vazhinji vari kuti izvi zvinorevei nekuti munguva dzapfuura taiona kuti munhu achinga asimuka kana achida kutaura zvinhu zvakadai uso zvaisazovafambira zvakanaka asi nhasi zvataurwa naamai Mugabe saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pano pachirongwa chedu chewomen's round table kuti zvinorevei izvi tingaona here zvinhu zvichizosanduka mune ramangwana PJ tanzwa isu vachitaura vakanyatsotsiga chaizvo vachitaura kuti aiwa baba ndiri kuva kuchi zira zuva nezuva kuti ngavadome wavanoda kuti avatsive saka takamirira
kuti zvinotyisa izvi zvanga zvisingataurwe makare kare nevamwe vanhu asi apa zvaakuzotaurwa naivo mbune yomukosikazi Mugabe mwewake muuye osekhulu mukuti akacho ubaba akacho umdala kuti ufuna vani ukuza athathe isikhundla sakhe abanye ngabakukhangela ngenye izinye indlela besithi engxenye vele yena ufuna nguye osefuna ukuthi angene kuleso sikhundla atsho yena umngake ukuthi sengichiya ke umngane
aiwa zviri kutaurwa nevazhinji vari kuti toda kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika mumba umo mefirst family nekuti akandeke kutanga munguva yapfuura PJ takamboridza ipo pano papurogiramu amai Mugabe vachiti vamugabe vachatonga uyezve kunyangwe vakawanikwa vakazoshaya kana chii vanotonga vari kuheroes acre kana kuti kana vasagone kuti vakwanise kupinda maelections vachavasunda mubhara saka nhasi ndeke kutanga tiri kunzwa vachitaura kuti aiwazve baba chidomai hachakutsivai saka ndozvatiri kutarisa nhasi
sesi lo mulaleli osengene kuhlelo mbongasincedisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje siyakwamukela nkosikazi Sakhile ne
niyabonga linjani lonke labalaleli
hayi siphilile linjani linakhona ngapho
hayi thina siyaphila
yisebotswana nje
yesebotswana
ye uzizwile indaba zethu ezimbili esilazo egudwini ekamkamongameli unkosikazi Dr. Grace Mugabe othi yena osephume emgceki emhlanganeni wabesifazana bebandla lezanu PF esithi yena vele ngihlala ngimkhuthaza ubaba ngasemzini wabo ukuthi akacho kuti ngubani osezathatha isikhundla sakhe wacho lokuthi wathena nana ngale ngase South Africa komakhelwane ubaba uNelson Mandela engakachoni wahle wacho wathena nana ozathatha isikhundla sakhe nguThabo Mbeki ikho ke yena ngiyamkhuthaza ukuthi wena ubona kusichoni konke lokho
maso kunjalo kuzabanzima phela ngoba ilizwe lezimbabhanti ilizwe lilanelokuthi ele-democracy phela angeke yena athi uzakhuthaza umdala ukuthi akhethe kumbathini ngoba anti ukuthi uzibe umpresidenti kumele ukhethwe ngabantu so yena ma esenza njalo angiboni mina ukuthi uyabe esenza right and plus le minyaka yakhe leyana iminyaka esihambile so ngiyabe singakwazi ukuthi uyabe sitshoni kanti wayengaphumi kumbe kube le-democracy abantu bavote then abantu bazishuzele ukuthi bomuntu they want ukuthi abalike besides that nambona ukuthi uyabe senza right ngoba so far velenu umuntu omdala usesimulabeli ilizwe sigcwele emazweni asiphili kuhle ngangithiwa sisekhaya wonke umuntu ezenzela into ayifunayo ngesikhathi afuna ngawo wesisusemazweni abathengisa bayadubeka ama-cross border bayadubeka usebenza ezindlini bayadubeka kula nto ekhona e-right yena bese sithi uzayenza njalo namboni kuyinto e-right
kodwa ke phela asingayithi inguquko kumbe ukuthuthuka kwalolu daba nxa esevuma ukuthi kumele ubaba atsho umdala atsho ukuthi mbani ozathatha isikhundla sakhe etsholo ekubandla lakhe elezanu PF ayisonguquko ebukekayo na nxa ukhangela
mina ngingambona mboni kungaba inguquko in other part but in other part I don't think it's a good thing ngoba ma esitsho njalo which means there is someone who is already there lapha sebephongwenza ukuthi sibekwazi ukuthi okukhona kanjeni unkosikazi wakhe wayechoosa anti kumele ukuthi nxa ukuthi umdala kasakwanisi njengebandla lezanu bahlale phansi njengebandla but hhayi awusakwanisi besicela ukuthi ukhethe ukuthi ufuna ukuthi lokhu zembali xa ukuthi uyakhetha kumbe ukhetha bona babamlandelawo umnangagwa kumbe umfoko then bese kusiya kukhetho bakhethe futhi bona bezwane ukuthi sivotela ukuthi umnangagwa aslide kumbe sivotele ukuthi umfoko aslide kumbe sivotele ukuthi hhayi yena uGrace kakabe nguyobambela umdala but uzambambela njani yena kuwunkosikazi wakhe engaso vice president mna ngendlela engibona ngawo mbona engangithiwa asonto enhle nxa yena kunguyo otheni usekhetha yena uGrace ngoba ukhetha ngaliphi engubani yena
Sibe sesiya ke kudaba lalabo abaphila ngokuthengisa emgqopheni bavuke bekhala lamhlanje ngoba umeya wasedolobheni le Harare ethena yena imbadalo kumbe ihlawulo yokusebenza ngempela sonto ukuthengisa kumele ikhwezo isuka kudola 25 siya ku $3
lapho uhulumende wona lo council yona le sokuyikusengabantu ukuthi wena inkomithi vele ingelachaqu ithole vele liguqu yani lokhu senga senga ukuthi ugagolo uzaphuma wena uvele ubone ukuthi akulachaqu luphumayo awenje ukuthi those people how much are they earning how much are they doing per day abanye bangunamama abanye labo baba abakhulisa izingane abafundisa izingane nxa yena ukhansile lokhu ekukhweza elokhu ekukhweza siya at the end abaseloni idollar lelo li-$2 abayibambi ngelanga so maye kweze senza njalo ngikuphonga ukuthi umuntu uvela umbono ukuthi uyazivekela uphinde ufuna ukuthi umomisele kuwome kulokho kuwoma kuyaphambili mina angisekelani lakho khona oko vele ngitshanisekelani lakho ngoba kulamsebenzi nxa bebayenza njalo bathi bayenga bakaze basuke khwapha estridini basuka bena and wesi kulalabana bekhansila bathathela abantu izinto so into engikhona mna mboni kulokho kuwoma kuseyaphambili ukuthi ngani bayekela abantu bazithezela ngoba yindlela abaphila ngayo xa sebekhweza futhi into engena leyana angiboni mina kusiba into e-right
ye kodwa ke phela umeya umanyenyeni uthi yena kumele bahlawule ukuze basebenzele phakathi kwenzike edolobho yikho ke kumele kuyengezelelwe indleko lazo seziziba ziningi ikakhulu ezokuhlanza idolobho
ukuhlawula siyala ilizwe lelizwe abantu abathengisa vele ukuze ube ne-trading license liyani uyayibhatalela i-trading license mnakwazi uma uyibhatalela then iyarenewa nxa uyirenew uyabhatala nxa uyirenew uyabhatala ayikhona lokho uphasa umele ukuthi nsuku zonke ubulokubhatala kukusikhanzeni ingakwazi inhlawulo yangikhona naleyo are they paying it monthly or are they paying it ngokurenewa kwelicense or what, but nxa kuwukuthi sokuthi ngineviki kule mali oyibhatala kuthi sikansele, ikoko kade ngikutho ukuthi i-community vele ingasela cha isithole seliligugu uyalo lokhu munye ufuna ukuthi usenge ukha kuthi zisipale vele ingasela lutho. Wena ubona ukuthi abantu bayazisibekela i-council imali abayifune eyifuna ebantwini, something that is not there, imali vele ayikho. Njalo bona abana abantu abathengisa laphana ngomama abanye bakhulisa imuli ngakunkwane ukuthengisa emsikeni. So yena nxa ekhwezi imali nala iyayikhwezi zibe yimalini ngoba abanye abantu abayitholi yale imali iyazifuneka isekhansili ukuthi uyakumele ukuthi ayeyithela ngayo. So ngendlela engibona ngayo ikhansili ye kumele abantu bebhadala kusiyalo ngoba ngiye kuthatha isepa akume phambi kwe-shopisi la uthengisa isepa i-shopisi ngesima, but uwenze uyenze njalo ukuthi lawo uyazama kuzamele ukuthi udlise imuli yakho njelo imisebenzi ingekho ezimbabwe. But i-council la ingani iyazwela izwela uzulu ushwele ozwela ukuthi bangayenzi ukuthi baze baqotshe abantu emgwaqweni kuthiwe hambanini njengoba ungela mali uzabotshwa uphinde uthathele isitafu osengisayo abantwana bahamba ngendlala. So ngumama kufana lokuthi ube ngumama ungela zwelo nabatwaba.
Hayi bamba khonapho ecingweni.
We have Honorable Jesse Majome who's on the line right now. Honorable Majome, tokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa ndinotenda mavhila tinotenda vateereri nhakadi zvenyu.
Aiwa nhasi mauya imi pazuva rakanaka chose nekuti tatiri kuda kukudaidzira imwe nyaya asi mabva mapinda panguva yakanaka nekuti nhasi tanzwa amai Grace Mugabe vachitaura vari kuZANU PF Women's League vachiti vamugabe ngavachidoma achavamirira. Tombodawo kunzwa kwamuri kuti mazwi akadai anorevei pane zviri kuitika munyika pari zvino.
Muri kuti vamugabe vati vachadoma munhu achamirira mubato ravo here kana kuvamirira munyika yeZimbabwe?
Varinga chiri munyika yeZimbabwe hanzi vadome successor.
Tinge pamwe muZANU PF sezvo vanga vachitaura pamusangano weZANU PF
nekuti achanga ari successor wamugabe kuZANU PF ndiye anopinda zvemunyika. Saka imi mungotaura henyu takazvirerekera kwese.
Ini ndinoti hamukana vamugabe vachida havo kudoma achavatira achagara nhaka yavo, ii ndinoona kunge kana vachidaro vanofanira kungozviita zvimirire kubato kwavo iro kubato kwavo kweZANU PF kana iko kuchibvumidza izvozvo zvokuti munhu anodoma ndingati senhaka ndingati kana sei mumba kuti unoita kunge seuri kunyora wiri wiri iyi handinonyorwa kuti uchiti kana inini ndikafa ndoti mwana wangu nhinga azotora ndingati mombe yangu nhema iyeyo. Kana kuZANU PF zvichibvumidzwa zvova zvakanaka asi munyika yeZimbabwe vamugabe havakwanisi kudoma munhu acharamirira kuti achavatsira kuti ave mutungamiriri wenyika yeZimbabwe nekuti nyika yeZimbabwe yakakura kutaizvo yakadzama yakafara kupfuura bato reZANU PF. Zimbabwe haisi ZANU PF, haina utongi haina utungamiriri weZimbabwe hausi weutongi wakafanana nezveumambo hwekuti unoti mwana wangu kana kuti nhingo andada ndadoma kwete inyika yevanhu vese vakasiyana-siyana. Ivo vana isusu vana veZimbabwe tisu tine kodzero yekuzotaura watinoda kuti anga achitimiririra nekuti ndo zvinoita utungamirira hausi wekuti ndatingana zvada nhingi zvakati asi zvakanaka kana vachizviita kubato kwavo hai vanga vasununguke vadome chokwadi kubato kwavo ikoko vaite zvavo iyo vanenge vadoma ozokwikwidzawo nevanobvawo kune mapato akasiyana-siyana tosarudza tega musarudze takazvimiririra kuti kana nguva achiyasvika kuti anozova mutungamiriri weZimbabwe ndiani. Asi zvino kwese nguva tikuvidzike zvingaita hazvo nekuti constitution yedu inoti ngatizi vamugabe nekuti ndo mutungamiriri wenyika. Kana vakafunga kuti vahavachada zvavaremera kana kuti vakatorwa namwari nekuda kwamwari kana kuti vakabviswa pachigaro ngatiti sei impeachment yemuparlament, constitution inotaura kuti munhu mubato ravo anovatsiva bato ravo rinopiwa mukana unenge chifo chemamwedzi miri wosarudza munhu anovatsiva kusvikira asesedze ndingati chikamu chetemu yavo chapera chinosvika muna 2018. Kana munhu iyeye ari munhu inotanga yati ngatichi vakadaro kati ha ini ndaremerwa ndakwegura ndakura kana kuti handichade zvangu ndauda kutamba nevazukuru kana kuti vakabviswa neparamendi neimpeachment kana kuti pamwe vakatorwa namwari zvinonzi anenge ari mutevedzeri wenyika panguva iyoyo vice president anenge apedzisira kuita semutungamiriri wenyika ndiye anoita chi anonzi ndiye president kwemwedzi inosvika kana miviri mumwedzi iyoyo bato ravo ratiro rezanupf rinofanira kuti rizosarudza wavanogadzika kuti ambosi achisetedze achipedzise chikamu chasara chetemu yavo ye 2018 kusvika ku 2018 kana 2018 yacho ikazosvika po panenge pazarurwa pokuchikwikwidzwa isusu tovhota mabiro edu vekuzanup f vanovhotera wavanoda vari vekuzanup f vakafananawo vamwe vekumdc ndovhoterawo vekumdc vamwe vachivhotera wavanoda vamwe vachivhoterawo kana vamamugamba zvido zvinotaura asi saka zvinoita kuti chi vadome hongu vanodoma wavanoda vekubato ravo zvinongo anonge angoita mutungamiriri wenyika ngatiti vakamudoma chikamu chavo chekusvika 2018 chisati chasvika asi ha havana ndingati mvumo kana kodzero yekutisarudzira munhu anozitungamirira nezimbabwe haisi ndingati yekumba kwavo nhaka yavo yavanokwanisa kunyora seiri yavo kana kuti zvekubato ravo zimbabwe yakakura chaizvo yatodzama kupfuura zanup f pfuura iwoks pachezvavo
asi vamwe kandoo vangati havasi kuti mai mugabe havasi kuti ngavadome anovatsiva munyika kana kuti muzanup f asi kuti kungotsigirawo kuti uyu ndiwo wandinoita ndiwo wandinotsigira kuti anga achitora nzvimbo yangu sezvakaitwa navamandela apo pakaita take over Thabo Mbeki ndo matauriro avaita
ini ndosarangati kana kuzanup f ka zvichibvumirwa kuti bato racho rese rezanup f ringe richivapa mvumo yekuita mabiro aajejina kuti zvavada ivo ndozvinoitika kana vachiita izvo zvaiwa zvakanaka kana zvirizvo zvavanoita kubato ravo kuti ndeyavo vanoita zvavanoda aiwa zviri kwavari nekuti izvi zvakafanana nekupindura nyaya iri mumba nevananhini kana mumba mavo imomo nezanup f vachizvida aiwa ngavaite madiro avo sero hazvo vangoziva kuti asi zimbabwe haisi zanup f kana vachizviita kwavo aiwa ngavaite ngavasiite kuita zvavanoda kumba mavo imomo
ndombokubatsa ipapo handisi kuziva honorable kuti ndekwenyu here kune redio kana pane something chiri kubuda mubackground handisi kuziva kuti ndekwenyu here kana kuti ndekuno
handifungkuti ndekwangu
aiwa zvabva zvanyarara maita basa ehe nekuti maa muri kutaura zvinhu zvakanaka but hatisi kunyatsozvinzwa tinoonazve nhasi maka mune musangano mukuru imomo muHarare musangano wanga uri wei wekwanga kune madzimai akati wandei
ini ndingati I mean kune misangano yakaitika nitwa yakati wandei wandei saka pamwe pane wandandiri wandizo kuti ndiwe here wamuri kureva pane
wanaipolitics
yanga ichiitwa kusurpes
ehe
yanga iri yekukurukura ndosunga ndazona ndingarozha pamwe zvinenge zviri kubvawo kwandinenge ndiye dzokuita zvakuti zvingati zvitapudzike zvishoma saka ndakunga kuri kusangano ringati hurukuro inoitwa kunonzi kusurpes trust inonzi southern african parliamentary and economic series ikukurukura hurukurei nemusoro wenyaya yokuti zvematongerwo emuzimbabwe zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe zvematongerwo enyika vanhukadzi vakanzikati vakanakurwa kumucheto kwemunda here zvezvokuti imbeu here dzakadyara kumucheto kwemunda vari mukati mazvi ichokwadi here asi vakadzi vane kodzero vari kumucheto kwemunda here ndeyange iri hurukuro yacho saka kwanga kwakakokwa ndingati vadare vana vanosanganisira wechidiki anonzi Maureen Kadimaunga anotungamirira sangano rinonzi Voice Zimbabwe nemhirikiri nezvakare member weparliament anonzi honorable Priscilla Mishaira Dhirushonga anomirira bato rimwe remdc nevanonzi honorable Valeria Makari achiiye Mishaira anonzi inengo ya parliament ni mira matebelele in south proportional representation kuzo the honorable Valeria Makari zano mirira zano PF vari ku inengo ya parliament ya airport national assembly mieni shakari ichi ni hati muna anga achi kambisa nye achi njie anu zituko machi
saka zisha mga tijabuda kutitingo tiga gaga honorable
Inini ndino kwansa kutaura zvaitika ndichiri pane kwa ndani chazomhanyira saka ndasiya musangano uri pakati uri kurere pakati zvabuda ndezvekuti ini zvandataura inini nezvazokurukurwa nevanhu vachibvunza mibvunzo vachipanana pfungwa ndezvekuti vanhukadzi vemuzimbabwe chokwadi kuti vanotorwa sembeu dzakarimwa kumucheto kwemunda kunge vasina basa nezvematongerwo enyika nedambudziko iroro rekuti chii rekuti muzimbabwe zvematongerwo enyika dzedu kana kuti zvedu kana kuti politics zvinoshandisa ndivati danho rera rinonzi the big man syndrome zvinoreva kuti panokosheswa utungamiriri hwomunhu zvizva zvokuti zvigara handizvo zvigara munhu mukurukuru murume munhurume zibaba ndifunga vanotaura zvechimazuva anoti zibaba baba ndifunga nine mazvinzwisisa ndozvinotora chi ndozvinotora kuti matonga zvepolitics handiti zvematongerwo enyika zvinotevedzera ndingati gwara kana mafungiro yekuti pane zvinonzi zibaba baba ndiro rinotonga rinotungamirira zvese zvinoenda ndikati pasi paro vaisi vanotedzera saka zvakadaro izvozvo zvinotoreva kuti vanhukadzi havasi chinhu ipapo kuti munhukadzi kuti ange ari mumwe chete nonzi one center of power kuzibaba baba iroro zvinoratidza kuti vanhukadzi havani kuti vanhukadzi havasi mana baba saka zvinoreva kuti havasi chinhu uyezve kana munhukadzi ane achidawo kuti ange achinzi chiiwo panyama yehuko anofanira kunge atori munhukadzi ane ukama nezibaba baba iroro anogona kunge ari mudzimai wacho kana mwana wacho kana hanzvadzi yacho nekuti vamwe vese ava kungoperekedzawo nekubikira nekuimbira nekusukira ndiro nekuwachira ndo zvinoitika mumatongerwo enyika yemuzimbabwe saka zvinoda kuti zvidi zvisandurwe zvinowanikwa mumapolitical party yakasiyana siyana nezvangotedzerwa zvese izvo izvi zvinowanikwa kana mune vanotora mashoko enhau zvemedia zviri kuwanikwa kwese kwese saka zvanga zvinhu zvinoda kuti zvishandurwe zvipowo mikana kuti panyatsove neruenzaniso rwemikana zvakataurwa musection 17 yeconstitution kuti vanhukadzi vanofanira kunge vaine chikamu chepakati che50% varume vainacho mumakanzuru muparamendi maprovincial councils uyezve kuti kwega kunowanika mikana yakaenzana nevanhu yezvigaro yevanhukadzi nevanhurume kumaprovincial councils akagadzirwa neconstitution asi pega pacho ipapo panowanikwa vanhukadzi vakaringana nevanhu varume hapana umbobvumidzwa kuti pange pachioneka maprovincial councils nanhasi sezvo vakavhoterwa pamwe chete muna 2013 hapana kana kwavari hakuna hapasati pambo atoshayiswa basa haasati ambogara haasati atombobi asi ndiko kwega kune kuringana kwevanhukadzi nevanhurume kuti zvinofanira kuti zvipere izvozvizvi nevanhukadzi vechidiki vanofanira kunge vachizopindawo vanoti tikapatsanura tikachekera kuti vanhukadzi vanomira apa vanhurume vanomira apa pane zvematongerwo enyika zvinobva zvaita kuti chii zvinobva zvaita kuti vechidiki vanhukadzi vawanewo mutsara zvakare
mombobata makadaro honorable tine mutereri vanonzi vawedzerai vari kuda kupinda pachirongwa regai tinzwe kwavari muripo here vawedzerai halo vawedzerai
halo ndiripo pachirongwa
taurai henyu pfungwa dzenyu
ndisandataura regai ndimbokumbiriregere kunana mai nekuti ndinzeri kuna vakawanda varido kupinda asi ndavatorere mukana ngavandiregererewo
aiwa enderere zvenyu mberi
right ndinokwanisa ini kustudio ikoko navose vana mai nyika yose nani zvake ndichiti ngatishinge nguva ichakwana yekuti tisununguke tidzokere kunyika kwedu ndipindure nyaya mbiri dzazvo yokutanga ndinozwa urombo panana mai vanotengesa vanzi mitero yavo yakwira zviro zvinosuwisa nokuti pakukwira kwacha pachade mutero panoteerawo mari yavo vanga vachitarisa kuti vachange vachidzoka nayo kuma saka zviro zvinosuwisa nechivati hapana ndo mamiri ya kati nika kanzula ina kwa inaone mari kutonza mawakutura la masaka kungwesa kuna mwari ndaye mm-hmm. Zago nukwita siri zengu watikidi zikati uchinja wano wakone kusunuka mnika ya tiri ya kaoma kudai
mm-hmm.
Right na peza saka hapa ingwenye huru huri ya na pindira nge mashoka atoro anamai
mm-hmm.
Amai redao inya ya sokuwa na kwangu saka ndati wadudu kupinda zinenge zaoma kumba kwa baba wa mkade
mhm
zinangu daro kumukufamu kwa wakitage miri ya wakutive saka naka kuwa nuwa basira pa utano kwa wangangu daiva ane chekutaura pa msorupe basa wakutu daiva soro rasaka nyaya ndi nwansu kuti inenge ichaita icho kwa hali
mhm
nemo wanirangu no kuti amai vichayo cha wanda kwa zwaita uta hakuna zezu wari no buda imeri chipo bachila amba ende wanhu ezanpf vakati vamugabe todo wisdom wawo kuti vasena vasike pakuguma kwenyika vachingotonga kusika madonga saka zvino indiona kuti tenge chokwadi ndazwa honorable majomo itaurawo zviri pamutemo wavo kuti zvingaa zviri zvezanpf ikati bvumi vaitaura kuti asiandoziva ngeche kuti mugabe naamari akawadisa zvinhu zvichatofaitika ndovanza kuti zvichandonyika aidi zvaapedo saka chandai kumbira kuna darimari ndotaura kune mine kuti izwa renyu nokutiati nokuti pachabve kwezinisi pakanga zvakaitwa pasina dare rinenge rine gurupu yavamunangagwa pachafa zvevamwanu vakati wande kana kukanganisika ndopando kupa kuti izvi ichokwadi zvatorwa namai nokuti tovamo zvati vamugango zvati vabatira kubata inodhatiseni kuvanhu kiti yatoitikai saka pakuzvete dare racho dai pagona kuti vamugango vasaite chihwande hwande sezvo mine mapato maviri vakazomira nebato rimwe vakamira nebato rimwe rimwe rikaziziva nokuti tosi kumaerekshen tarasirwa navanhu vakawanda iriro parichadeuka rakawanda saka ndaiira mwena wamwe paari ona mutaone muna matauko mudi kuti mwari achizwire ngoni pane zvakangwa naamai nababa izvi ndo macho kana chiri kutitaurewai.
Aiwa, tinotenda chaizvo vawedzerai kei. Tine message apa iri kubva kuna muzvare Linet Mudewe vari kuti ndifonerei ndakamirira veZimbabwe Activist Alliance. Over to you, PJ.
Ye, ngilo mlalele ngisengilaye lapha ecingweni yena ke usekezi. Siyakwamukela moyo.
Ngiyabonga mama.
Ye. Ibuhlelo lwabo mama lo.
Yeah, ngizwile feelings akam ukuthi ngixolise kakhulu hayi umama ibaba kuphetheyo
yeah.
Lobu nzima obuhlangana labo mama mpela sibubhekile ngoba ibaba kuphethe izimuli
yeah.
Ngizazama ukuxolisa kakhulu kubo mama sibili ukuthi hayi kukhona letho kusithintileyo baba ngiyaxolisa kakhulu kodwa mama ibaba thwele nzima okumangalisayo
yeah. Asiphathiseke kwindaba zethu ezimbili esilazo lapha egudwini
ye hayi kakhulu ngiyayizwa indaba yabo mama kakhulu engithetheyo indaba kamama unkosikazi kamongameli ye ubunzima bonke mama esibuthola yabona obuhlangana labo mama okunye kwakhona yiwumbuso oyabongani kawuqondanga kahle ye yibo besithandazela ukuthi kukhuluma kukamama unkosikazi kamongameli kuyinto enhle kakhulu njalo kuninga sebekunanzelele nxa sinanzelela ukuthi kuwakhuluma la umongameli sithi songani kuyamangalisa labembuthweni sebengandaba sebengenela mhlawumbe ikhona ingozi esikhona sebeyibonile wenza into enhle kakhulu ukuthi acebise umkakhe ukuthi ahlukane lakho ngoba mhlawumbe kungacina kusitsho omunye umlilo ongathethiyo khona lapha elizweni
ye
siyacebisa sibili kakhulu ukuthi yena le into bayilalele bayiqondise ba amazwi kamama bawalalela hayi ukufula lalele kuno ukuthi ungkosikazi axekele abanye isikhala mhlawumbe omama kungaba ngcono sithele nzima eZimbabwe la
yeah.
Abantwana bayafunda kulazimali siyazama ukuthi baqeqe isikole kulamsebenzi mhlawumbe konke khona kwanxa kungalalele sikamathebo kamama laye ubaba lalele njengoba sike kwenzakala kwamanye amazwi ukuthi bukakhethwa wenzeka imisindo le ekhona iphele bathi behlale besazi ukuthi hayi ubaba sethe yiloko kuzake ukuthi inyango basizacina sisingena kwenye inkinga sezisiqedi
eyomndeni
eyomndeni umbono engilawo sibili khona ukuthi mhlawumbe kakulalele sesekukhunywa ngumama njalo angiboni ukuthi angalikhiphi igameli njalo ukuthi ubabakazanga kuzise ngembali esimaze yiyo yona ukuthi mhlawumbe ubone ukuthi hayi umama nguye onjani nguye ongakukhuluma njalo umama ngokuvithi kuba ngomama baningi elizweni wabo umkhondo ungaphumelela yiwophasayo. Ngathi sithandazi ukuthi ngaye kube njalo mhlawumbe siyake sibone ukuthintsho mama.
Inguquko, yeah. Sese sikhangela ke udaba lolu lwabaphila ngokuthengisa, omama abaphila ngokuthengisa sebekwezelwe imbadalo. Wena ubona njani?
Ah, lokho nambona ngani sokani kulobuswela phakathi. Phezulu kokunzima obungaka mama akula imali emabhenki. Njoba nge wathi umama elandisa khona apha lathi singabaye bakhona abahola amapension sithwele nzima. Into yokuthiwa imali kayibonakali. Nxa ukansile zathi ufuna imali ekwathi imali kayikho uyabethi umuntu ayithathe ngathi.
Kambe sho.
Ye, hayi sikuthatha njengoncindezela kabayikhangelisise kahle into leyo bengaphongu. Mhlawumbe baqale bayise ebantwini bezwe ukuthi abantu bathini. Ukwatsho omunye ubaba athi at least ngaye kumbe bathi 50 cents phela.
Ngizivelele
ngiyithatha ngapha umuntu yena vele ingekho ebhenki. Imali ayiphatheki mama eZimbabwe kunzima ukuthi ibe le-bethe esikwameni.
PJ,
maybe we just need to take a listen one more time to what the First Lady actually said during the Women's League, just to remind some of our listeners who are joining us what she said. Because, you know, like, it's very easy sometimes because we listened to it earlier on for people to kind of not, you know, understand what we're talking about. Let's take a listen to what Mai Mugabe said earlier on. I understand our soundbite is not ready yet, so we'll go ahead and read what's on Facebook on VOA Shona. Sisi Eunice Chamatova said, call me, and then she said, yeah, moms, varkutaura manje. Aleta Kunaka Murwira also said, call me on the VOA Facebook page. We are trying to call, but the lines are not doing very well. Benjamin Simbini, I love Zimbabwe. That he's on our Facebook page, Shona. Sitandazo Nkoma, nothing much to do about Zimbabwe while people are suffering. Evangelista Emmanuel Mugwinde, hi, Marv, thank you for the program. Hello, Evangelista, thank you for also live streaming with us. And if you're on that live stream, you can go ahead and press where it says share so that we can see Takawanda. Innocent Magoda, Zimbabweans are suffering, saka unoti unoda Zimbabwe pachirudziko. We wanted to actually listen to the First Lady, Mai Grace Mugabe, her soundbite that we played earlier on. Samungube arguti, Bernard Tsiga arguti, yes, tinemi pachirongwa. Ignatius Gina Machingura arguti, yes. Benjamin Simbina arguti, yes, I love my home country, yes. Ndofunga varikutaura kuti tiri kuno kuZimbabwe tinofarira Zimbabwe. Vai Machingura varikuti we love Zimbabwe because ndiyo nyika yedu, not Zano PF. Odwin Masaka arikuti zvinenge zvirikutaurwa izvi zvinenge zvefake, hanzi varikufeka. Saka handisi kuziya PJ, ndofunga varikuti amai pamwe varikurasisa. I understand we now have the soundbite of the First Lady. Let's go and take a listen to what she said today, courtesy of ZBC at the Women's League today.
Hakuna succession inoitwa without the involvement of Mugabe. Hakuna. Vane say as the citizen of this country, President says, no, I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kutindiani atatora chigaru ma baini president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my words, his word will be final.
Listening there at, you know, what the First Lady was saying, PJ, just to remind ourselves, that's our topic today. We're looking at what actually happened at the Women's ZANU-PF Women's League Conference in Harare today, and we're also talking about some of the challenges facing women vendors. I'm not sure who we still have on the line. Honorable Majome, mchiripo here. Hello, Honorable.
Usati waenda iko kwa regandi mboverenga wote ngivale esila kulapa ku live ku kazi letu ele nkundleni ye Facebook alabo aba live streamer lati kulo Pamela Khumalo uti a better Zimbabwe is coming anytime sooner yena uti njalo he must resign to allow new blood. Slow Sambulwe Dube has joined. Usisa Sibanda Ncube joined. Yathi wathi yena, you guys are doing a great job. Siyabonga. Amahlabe Zulu. Usisa uthi njalo, do not give up the fight, beloved Zimbabweans. Slow Nomsa Negevane ukona. Uteresa Dangwa ukona. Patuchezo wacha ukona. Uomi Ncube ukona. Uomi Ncube uthi yena, I love Zimbabwe.
PJ, let's go to the Honorable because I know she wanted to be excused earlier on. Honorable Majome, are you still on the line?
Yes, I'm here. I have time.
Okay, great. Oh, good. So you heard there from Dr. Amai herself what she said at today at the Women's League. Maybe just your comment in brief.
I think that I agree with the gentleman who spoke earlier, who said that, you know, interesting. If this Dr. Amai is speaking like this, it really is also a sign that something is wrong in paradise, I think. She's clearly pushed and motivated to say that by some reality that she knows about. It looks like it's a sign of the time. She knows more intimately than anybody else what is going on in terms of the, I suppose, capacity and the fitness of the president to continue being in office. And for her to say that, it's a sign. I mean, increasingly, she keeps on talking about previous Antivakamboti, Anzi, if he started talking about his death, that about his getting incapacitated, saying that if he gets incapacitated, she'll push him in a wheelchair. Then the next thing that she then said later on was that, oh, you know, even if he dies, people are going to vote for his corpse. I mean, it's very unusual for a wife to talk about the husband's death in that way. And then now she's actually talked about the unsayable, that his vacation of office. Everyone's, there's no vacancy, there's no vacancy. But the fact that she's actually speaking about it, it's a sign of something happening somewhere there in paradise. And I think it's something that Zimbabweans must talk about. But what I then found interesting to say that a desperation to say that his word is final. I mean, really? There's a verse in the, I think, it's actually a proverb in English that says, man proposes, and in this case even woman proposes, but God disposes. And those who read the Bible know, which is somewhere in the Old Testament, there's no answer, like people prepare, may ready the horses for battle, but it's God who has the final victory. But even for those who are not Christians or who don't read the Bible, but the fact is our plans as human beings are just our plans. I do not see, there's nobody who's like a superpower, superhuman who, because if what she's saying is a euphemism, I think maybe that if he passes on, if he goes to his maker, the person that he chooses will be final. Nobody can rule from their grave. Nobody at all. And you see, if even if he were to appoint, if that is how he were to leave office, even if he resigns, maybe he can say that I want so and so to be in my position. But even then, like I said, Zimbabwe is deeper, broader, and wider than ZANU-PF and the dynamics. But there are people who have ambitions, even in his own party, that we can see joking. So his word is not going to be final. I mean, there's nothing like that. I mean, that's what she might wish or he might wish. But look, but it's a good thing. It's a sign of something shifting. It will be very interesting to watch.
Thank you so, so much. We have our other guests who are also on the line, PJ.
Loku kone kwenye nanja?
Loku kone ndale.
Yeah. Yetisa hii volume reto ya hako nga kukutise tuzani. Nya isi ya hizo alanga.
Okay, fine. Fenye, lea hizo afuti?
Yeah, loke si hizo.
Alright, fenye kisi.
Yeah. Umzile lapo unkosikazi Mkabe ekuluma nguti sokuza mele ubaba. Acho ukuthi mbani oza mele athathe isikhundla sakhe. le inkulumo yayivele ingaphathwa intshula kancane ikanti ke izolo ubesithi nana lalo bangazabe ku wheelchair lalo bangazafi sizamvotela esebhokisini kuyini okwenze kwaguquka konke lokho ngombono wami
ungezisikhala kakhulu ingungani tiyavisi abadala bathi yavisi siyadabuka I think ukhona osoku-wrong khona ngale angakakukhiphe yena kodwa ngumama lwanothi anganika imayiki abe athabe kakhulu abe over-excited azakhiphe ezinye izinto ezabe zivalekile kodwa I think sokuseduze njengoba besezikhulumela but ikhwesini endawo yokuthi wathi fumdala angakhetha yena-ke so angakhetha yena that means she will be the one or kulomunye umuntu okhona enamkhangeleyo kodwa ngeva vele sesitho njalo ngoba igama likhulumileyo bendlaleli nomisioni esinye engingazwisisi but lela akhulume ngayo that means something is there but akasoze aphonge usikhuluma ngoba kuqala nto wayethi bivine ku-wheelchair special wheelchair for umdala asizamvotele lokho ku-wheelchair angazave sizamvotele lokho ekusebhonsini but okunye futhi akumele akukhombole ukuthi i-ZANU PF is not Zimbabwe and Zimbabwe is not ZANU PF. ZANU PF is just the party like any other parties. So ngelizwe elifa njengendlela abenza ngayo kumele abantu bevote nxawe ukuthi yena umdala kulo muntu amkhethayo kathesi uzanu khetha ukuthi ammelele but nxasokubuya i-2018 zokungena amavoti to they can choose whoever they want ngoba bangeke kuthi ngokuthi ayizanu wathiyethe hhayi usakhilavu abe ngu-president so kumele ahlale khona apha esikhundleni ngoba igama elakhulunywa ngomdala no abantu kumele bevote njalo bebekwasithi izanu vela so zimbabwe and it will never be zimbabwe izanu is just a party like eyinye yonke into ekhona elizweni
kumele kwehlukaniswe kokubili
kumele kwehlukaniswe ukuthi kathesi yena njengo-president wabo wezanu kasafuni kasakwanisa ukuthi abe sesikhundleni ye asibayaleli bangazenzeli ilokhu ze nabakhethi ukuthi mbani omunye ozamumela but kumele abekwazi ukuthi ma bekhethana
kothi kubamba umlomo khona lapho isikhathi asisavumi kulo mlaleli ose olesecingweni ofuna ukukhulunywa laye ngumavelas
thina bamakhani bekuchek ukuthi makadi yenyu
ndinofara makadi kwenyu
aiwa tiri wadi mapinda pachirongwa kurukura izvenyu tinzwi
ndinonakidzwa navamangwana ava vanoti muzorero rekupati kwedu rinoti anoda kukwikwidzana navamugabe kukongiresi anokwikwidzana navo sisi vakapinda papawa vamugabe hatisati vambozva kuti pane munhu akambova kukwidza pakukongiresi ende ukangotaura muromo wekuti ndinodawo kukwikwidzana navo unenge wakutoreva kuti hauchadi kuva kupati kwacho ende hakusi kuti hakuna vanoda ivo vamangwana vacho chaivo daiva kuti vakavhoterwa nhasi kuti vapinde ipo vangada asi kuti hazvitaurike kunyange kukongiresi kwacho havangazvitauri izvozvo zvinoda kuvakukwidza hazvigoni
aiwa tinokutendai vamakani tomboenda kuna honorable majome kuti muchingoti vharisa pachirongwa honorable majome
hongu
muchingoita round up yekuti saka remangwana richange rakamira sei takao tichiona zviri kuitika izvi
zviri kuitika izvi ndisinga ngati bopei anonzi nai maseat belt edu aya mabhande ndofunga zvaakuitika izvi ndofunga zvinhu zvichatanga kumhanya zvikuru kutsvedza kakuru ngatinyatsokuoperata izvo zvakasimba nekuti kutavira chanakidza kana kuita zvinhu zvakati wandei asi sii ngatishambei tine tarisovano yezimbabwe kuti zviri kuitika izvi nokuti inguva chete musinge zvinoratidza kuti zvasi senhambotaro zviri kuzunguzika ikoko kuparadise saka amai vari kuti zvavataura zvine chirevo chikuru chekuti zvinhu zvaakutanga kushanduka asi sezvisaizvozvo isu sengatisatorwei nazvo nekuti ndezvemubato ravo rezanu p f nokuti handisi nguva handii nenyika ndeye munhu wese namwari ndeye vanhu vese saka ngatigadzirirei kuti tinge sevanhu vagari vezimbabwe tigadzirirewo tizosarudzawo vatungamirire vatinge tichizoda isusu venyika yezimbabwe kwete
honorable maita basa nguva dzedu ndodzadyanana would like to thank all our valued guests this evening honorable Jesse Majome and over to UPJ who are our guests
yes sibonge njalo unkosikazi Sakhile Liline osiphathisileyo kuhlelo labalaleli bonke abagcine bengena kuhlelo umoyo nabanye bonke abasiphathisileyo kade be-live streamer lathi sesilivalelisa okwamanje sibeke ithuba elifanayo yeviki elizayo ngupraxedes jeremiah
Marvelous Mhlanganya, who we're also thanking all those that were live streaming with us. Please share the Facebook page BOA Shona so you can live stream with us next time. You have a blessed evening. Bye bye.